chunu chava kunyanya kuchisa ndo chokuti naichigumba vakabuda mubepa nao rimwe remuno munyika vachitaura kuti havanyanyi kutarisa nyaya yacho iyoyo. Vakabudisa mashoko okuradza kuti vanga vachishaya vane kakushayiwa kehanya kuti vaite kuti vanhu vasingakwanisi vasingaoni nokunzwa vavhote vakasununguka vasingapindirwi nevamwe vanhu. Nokuti zvingava chinhu chakanaka kuti pave pasava nemaporisa. Maporisa anofanira kungozobetsera pashoma pacho, asi toda kupa vanhu ava kodzero dzavo dzokuti vavhote pasina umwe anoziva kuti vavhotera ani. Saka mashoko amai Chigumba ava kuhlisa pakuti voratidza kuti vava kudzamba dzamba pachibvumirano chinenge chakamboitwa nevamwe vari munyaya dzesarudzo pamisangano yose yavakaita kubva kwataita maconsultations ataita kana kubvunzurudza kwataita vamwe vakanga vachiatenda misangano iyoyo. Tiri kuziva tiri kunzwa kuti pakanga pakabvumirano kuti panofanira kunge pane midziyo inoita kuti vanhu vasingaoni nevanhu vasinganzwi uye nevamwe vakaremara vasakwanisa kuvhota. Saka dambudziko iroro vakwanise kuvhota. Saka dambudziko ratinaro nderokuti vanofanira kunge vachiisa zvinhu zvinoita kuti vanhu ava kodzero dzavo dziremekedzwe.
Ivo mutemo constitution yedu yenyika maererano nerubetso rerworwo yanga isina here chimwe chisungo chayakaita chinomanikidza zeki kuti imire nemashoko iwayo?
Kodzero yemunhu wese ndofunga iri mubumbiro romutemo. Kodzero yevanhu vakaremara iri mubumbiro romutemo. Vanhu vanotarisirwa kuvhota vakasununguka. Saka isu takaona sokuti zvingawedzera kodzero dzavo kana pakawana runyoro vavajaira kurava navo, kana kuti yatingati braille yacho tingada kuti ivepo, vanhu vavano vasingaoni vakwanise kurava vagokwanisa kuvhota pasina rubatsiro rwakanyanya runobva kumapurisa. Isu tenge tichiona kutoti kukanganisiwa kwebumbiro romutemo nokuti zvavakuita sokunonzi kuremara huda, kusaona huda. Saka tiri kushamisika kuti vana mai Chigumba vava kudzamba dzamba, asi vanoziva kuti zviri mubumbiro romutemo kuti munhu wese anofanira kupuwa mukana zvisinei kuti anoona kana kuti haoni.
Pane here zvimwe zvamunofunga kuti zvingagone kuitwa kuti dambudziko iri rigadziriswe nemazuva atasara nawo iwaya kusvika pasarudzo?
Ndinoona sokuti tinofanira kudzokerana futi semapolitical parties pamisangano yatichaita. Ndoona sokuti hazvigoni kuti tiinde kusarudzo tisina kumbenge futi takambosangana nezeki. Isisu panhume dzinhume dzedu dzatichatuma kumisangano yezeki ndicho chichemo chatatova nacho, takamirirawo vanhu vasingakwani vasingaoni nevasinganzwi uye nevamwe vakaremara vatiri kuona kuti vachatadzisiwa kuvhota kana kuti vachavhota vasina kufara, vasina mufaro pasarudzo dzinotevera.